kutemwa na mwari from the marketplace. Padambu ita shema bizimus. Mwari kwa hundi dana. Kwa hundi tusera shakari. Kuno batsira vanu. Wanushandi sama woko. Different kinds of businesses. Kwa kuchitanga kushandani madzimaya anoita zvakasiyana siyana vanoshandisa maoko avo vanoti zvakwana katishada zvekutambura uye mudzimaya anoziva kuti kana mumwe mudzimaya achigona kubudirira kana kusimudzwa namwari kana neniwo ane nharo madzimai iwaya ane nharo ndo ari kuungana kuno kwandiri kuDubai kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women to Dubai yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa kana ku UK, kana ku Russia, kana kwese kwese tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino?
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti, can a nation be born in a day? Ndozvitenda ini, because ndiri kuzviona. In 50 years muno mamusina airport chaiyo, but iko zvino kuno mhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoratidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha. Nekuti kunokuijecha chete asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha zvoreva kuti zvadhakwa ka. Manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara nekuti vanhu vanotobhadhara mari. Tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba kujecha imomo nekunodya kujecha ikoko zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka inzvimbo inoita kuti mukadzi rike pfungwa zvikuru sei maomera akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka kubva musi wa 15 to the 16th of February next week tisenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minister wemadzimai, women affairs, community, small and medium enterprises, Mai Sithembiso Nyoni. Vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe. Kuzi kune chikwata chiri kubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaite sei nekuti vamwe muCovid imwe mudhomba vari kutobudirira. Ndine mudzimai ari kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai reRed Lipstick Revolution. Vakasumuka panguva yeCovid vakatumidzira testimony nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane imwe yatinoita inonzi 8Bs yekushandura maonero mafungiro yatinototi bhaibhai amapita. Amapita ndo vane kufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa zvakapresa zvadirwa jecha kwe mumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Iko zvino business ravo rasumuka. Hazvibhadharira zvinhu zvavo kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusorosoro. Vatosumuka vari kuuya kuzosumudzira. Saka patinosangana ipapo tinokurudzirana kubudirira kwemumwe kunofanira kupa shungu. Nekuti kuuya kweCovid hakusi kuvhara kwepfungwa, chiri kuvharwa ibhodha chete. Asi pfungwa hadzina kuita sei, hadzina kuvharika. Saka kuno kuti tinoita iya inonzi iron sharpens iron.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi. Tine madzimai anorima. Tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe level iri nani. Saka zvandiri kuita palevel yandiri iyi handi zvekungoitira unyopi. Rega ndishande. Ndidzidze, iko kudzidza. Kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira kuti tina CEO weWomen's Bank, Mrs. Mandas Marikanda, vari kuuya futi veWomen's Bank. Kuzotaura futi nemadzimai, kutionesane kuti tiri kumborasika papi, mari tinodzibata sei idzodzi dzekumabhenki iwaya. Ende izvo zvitova nemadzimai ari kuuya kuno, akweretawo dzimwe mari futi dzekuti pavari kuuya havasi kuuya kuzodzidza nekusangana nevamwe, asi vari kumbva vauya kuzohodhawo. Saka takatarisirawo kuti vamwe vanenge anamai tsitsimasiwa vanenge varipo, tichipakura ruzivo rwavo